nawu dze Studio 7 muchidimbu Zimminute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 p.m. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanosaina bhiri rebumbiro idzva kuitira kuti rive mutemo. Kujikidzana pakati peChina neZimbabwe kodyara bhiriyoni rimwe chete remadhora munyika. Hurukuro na Dr. Thomas Mukanya tafire nyika mapfumo pamusoro pezviri kuitika munyika. Vagari vemuBulawayo votengeserwa midziyo yavo paokisheni nekanzuru yeguta iri. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa na Blessing Zulu na Jonga Kandemiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. Apo tichakurukura nemi vatereri pamusoro pekusainwa kwaitwa bumbiro idzva navamugabe. Zvose izvi zvichauya kwamuri zvichibva kunhefenyuro yenyu yeStudio 7 iri muWashington DC.